the matter of Rwanda is that here the election, it was now. Why don't you avoid the election? Why don't you put some ground? Why don't you put some ground? Why don't you put some ground?
Saka imatambira sei chitwe china matsanangurira amuri kuita tiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwidza musarudzo.
Wajonga muno munyika hamuna mutemo muZimbabwe yangu ari Banana Republic muno hamuna mutemo taifunga kuti inyika asi pane ongororo nedzakudzo riri kutoitwa kuti kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamunangagwara vanenge vachidyawo washandi vemupurazi vanenge vachingonziwo ibva apa yoenda apa nekuti hamuna mutemo munyika. Saka tiri kufungidzwa izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye tinoitwa kuti Zimbabwe inyika ine mutemo nematare edzimhosva amangekuti achitevedzera mutemo but ongororo netsvakurudzo iri kunzi tinenge titori mupurazi remunhu.